chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. Vamushanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yevamushanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yevamushanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatingati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr Mavhaza.
Vamushanga havana mutemo wakatyora. Sajournalist vane kodzero yekuinterviewa ani naani wavanoshuvira kuinterviewa. Vamushanga vakainterviewa vageza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navageza, not nevamushanga. Vamushanga only what he did was his job, kuinterviewa vageza. And secondly, vamushanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV. Inoshandira vamushanga. Vamushanga havasiona HSTV. Vamushanga havasiwo director or CEO HSTV. Vamushanga is just a mere journalist of that organization. So zvinondishamisa kana iwo ZANU-PF yakona kana kuti mapurisa akundosunga vamushanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezvisi vamushanga ndiye CEO. Chechipiri, Mukoma Jonga, takambozviona zvavakugadzwa achiri president. Handina munhu andakaona akasungwa kuti waite interview namahiya. Handina munhu andakaona akasungwa kuti waite interview namatina mutsvangwa. Kana waite interview namatina danda, who were all vetted at that time, vakaragenesa mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo pataimu yavo vamunangagwa vachiita kutorapiwa kuna vamugabe, vanhu vavo vakati mavhetirenzi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva. But none of them was arrested. So I'm surprised nhasi vakuva sekuti vamushanga vaita mhosva nokuti vainterviewa mavhetirenzi. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Pindurai tinzwe Dr. Mavhaza.
Chekutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatemadanda vamahiya. Vakasungwa namuchatondera mahovhesi akaungana mudare achichema. Vakasungwa havana kusungwa navamugabe, vakasungwa nemapurisa. Pane mutemo wavanenge vachikora. Kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu, tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seamerica kana kuno kubritain. Ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist, ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura, unosungwa. Aljazeera yakatobhanwa muamerica mazuva aBin Laden payanga yaendera mberi ichitaura zvaanenge ataura, zvaanenge aburitsa. Yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti yainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamushanga ane potential yekukonzera nyongano muZimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze ori dzakamira sei.
Vakuraone, tichiona zvaitika izvi, mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburiswa navamushanga idzi?
Ndadera nyaya yenyu, Mukoma Jonga. Ndoda kupindura Mavhaza kuti vakasungwa vana mahiya namatemadanda ndiyo vakasungwa as war veterans, because ndo vanga vataura mashoko ainzi vegovernment anosungisa. Havana kusunga majournalist. Chechipiri, Mukoma Jonga, pamubvunzo vanozvibvunza, ZANU-PF iri kuita izvi kutyisira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vari kuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kutiika muZANU-PF ndo kwavari kusa kurisana majournalist. Munhu wese atye kutova nezvazvo.
Dr. Mavhaza, tipete chirongwa. Chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa. Saka vanoda kusungwawo. Isu tiri kuti chakaita kuti vasungwe vamushanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare, asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboo here hwakakwana hwaita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini, like what I always say nguva dzose, ndezvekuti vanhu vezano kana mungaapa mukana kutaura vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo vagotipenda zvakadhifendeki vakakuudzai kuti apa panoita bridging pasina rwizi. That's who they are. But tokwata tochidzira mavaza kuti kusungwa kwaBlessed Mhlanga hakuti pamutemo, nekuti vamusungira mhosva yasina kupara. Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara as a journalist. It's his duty kuburitsa nhau, whether nhau wadzifarira kana unawadzifarira. That's your own business.